Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Thabang Ncube. Today on Live Talk, we are discussing schools opening for the third and last term this year. But first, Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump square off this evening in Philadelphia for their first presidential debate. Analysts say this rhetorical slugfest, which pits a prosecutorial puncher against one of America's best-known counterpunchers, could be decisive as they vie for the presidency. VOA's Anita Powell reports from the White House.
In the Republican corner, former President Donald Trump, trying to reclaim the title after a four-year break.
Thank you very much.
And in the Democrat corner, Vice President Kamala Harris, the rising challenger who has Americans wondering whether she can go the distance all the way to the Oval Office. Tuesday evening's presidential debate, with its glossy production values, pre-event taunts, and starkly different contenders, feels like a heavyweight bout. Trump's last debate ended with a knockout. Just weeks after President Joe Biden's lackluster late June debate performance against Trump, Biden announced he would not seek re-election. Now, with Harris just weeks into running as his replacement, she faces Trump on the debate stage. But analysts say it's more than a spectacle. This toe-to-toe contest, where both will vie for points from a deeply split electorate, could be decisive. They bring very different styles to the stage. Trump has jabbed at Harris's intelligence and predicts that his odds against her are better than against his last debate opponent, Biden.
He is a smarter person than she is. Oh, they're waiting for the debate.
And here's Harris taking a short break from debate training.
Look, it's time to turn the page on the divisiveness. It's time to bring our country together, chart a new way forward.
June's Trump-Biden debate drew more than 51 million U.S. television viewers. Analysts expect big numbers for this matchup, too, and high stakes for both contenders.
Trump has to prove that he can be president, and he has to prove to a lot of the people who are looking at him that he can be as assertive and as aggressive as he wants to be without being rude if he's going to try to get anybody that might not be currently on the Trump train. Kamala Harris has to prove that she's presidential. She has to prove that she can attack and she can pull back. She has to prove that she can identify where her policies are different than Biden, but still moving in the same Democratic platform.
Moderators will pepper the candidates with questions on major issues like the economy, reproductive rights, foreign policy, and more. Each candidate, given only a pen, paper, and water, has 2 minutes to reply.
To some extent, the debates give the two candidates a pass because they can state the things they want to do, their aspirations, without having to explain how they will do them. But where it becomes significant is they have to at least say, when they articulate their positions, what they think that will look like.
It all happens here in Philadelphia, the city of brotherly love, on Tuesday night. Anita Powell, VOA News, the White House.
Kenyan police officer Stephen Ominde is his way of fighting crime. In 2020, he started the Matare Soccer team to keep young people off the streets and out of trouble. 4 years on, the team is still going strong. Reporter Joe Masibo has more from Matare in Nairobi.
Jama, make sure you're okay. Let's go, let's go.
30-year-old Stephen Ominde has been in the police force for 8 years, four of them in Matare Valley, a crime-ridden informal settlement in the Kenyan capital, Nairobi, with a population of about 500,000.
The youth here have difficult opportunities, so they are easily drawn into crimes. So I wanted to show them the different way of getting the opportunities, and I chose football because football has been my vehicle.
Despite a lack of more recent statistics, security personnel and residents like Austin Otieno say that Ominde Soccer Initiative, which kicked off 4 years ago, has impacted youth behavior, crime rates, and incidents of police violence.
We've seen a significant drop in crime and police confrontations. The community feels safe and more united.
Now I focus on my studies and dream of becoming a professional soccer player.
Because of the soccer program, at least 50 former juvenile delinquents are now contributing members of society. Parents like Irene Wakoli say they now have a purpose, self-discipline, and understand the value of teamwork.
This program has changed our lives. My son is now a role model in our community. Before, I worried that one day I would lose him in a street fight or a confrontation with the police. All this has changed.
ACLED, a non-profit organization tracking global conflict and protest data, found that between July and September 2023, there were 176 fatalities linked to political violence involving the police. The bulk of these incidents occurred in Nairobi County, which saw a significant surge in anti-government protests during this period. That's where Omindia's initiative comes in. Fellow police officers are also inspired to engage with young people through sports. In Kangemi, another informal settlement in Nairobi, officers like Johnston Etale started a soccer team in his area of jurisdiction. Ominde says the initiative serves a purpose in the community.
The hostility between the police and the youth has caused a lot of tension in the community. Finding creative ways to deal with young people suffering difficult economic condition is the only way to have peace in the community.
For these boys, soccer team is more than just a sport. It's a lifeline. It provides hope and shaping their future.
That's good marking, good marking. Let's go.
Joel Masibo, VOA News, Mathare, Nairobi, Kenya.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndeben. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, back to our topic today on Live Talk. We are looking at the status of the education sector in Zimbabwe as the third term kicks off. Minister of Primary and Secondary Education spokesperson Mr. Taunga Nandoro told Studio 7 that schools were opened with no major challenges as both teachers and students managed to attend school on the first day. Other teacher unions like the Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe and Progressive Teachers Union of Zimbabwe say some teachers did not attend due to lack of funds. On the other hand, the Zimbabwe Teachers Association says its members reported for duty without any challenges. Speaking in Parliament recently, the Minister of Primary and Secondary Education, Mr. Torerai Moyo, said 4,557 girls dropped out of school in 2023 only. The United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, says over 580,000 school children face hunger, with the government saying it has launched a program to feed over 500,000 school-going children. To discuss this issue, we are joined by educators Professor Rikim Konza in South Africa and Professor Elliot Masocha here in the U.S. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you. Good evening to your listeners.
Thank you. We'll start with you, Prof. Mkonza. What's your assessment of the education sector in Zimbabwe?
I think the education sector in Zimbabwe has been deteriorating for quite a long time. And the key reason why it has been deteriorating is that I think there are not enough resources being put in there. these resources could, include, resources to pay the educators, resources to equip the schools, resources to, different kind of resources that are needed to have a proper functioning schooling system. But more importantly, Taboka and listeners, is that, the schooling system is the microcosm of the macrocosm. By that, I'm simply saying the schooling system, the problem that you see in the schooling system reflect even the problems that are in the general society. So you have a situation where indeed people are going to school, indeed people are going to work in Zimbabwe, but the situation is in dire straits. And I think until the authorities realize that the situation is not normal and the situation needs serious attention, I think we are going to be going down slowly but surely.
Thank you so much, Prof. Mkonza. Prof. Masocha, I'm not going to say nyai.
Professor Vataura kuti education ya Zimbabwe inenge iri kudzakira zvisiri zvokuti kunzwa kana kuti kuona tiri kure uno kuAmerica asi kuti tichitarisa vana vechikoro vatinodzidzisa vandinodzidzisa ini muzvikoro zvomuno muAmerica pamwe chete nokuenda kuZimbabwe uchinonzwa kuti iye wacho unoprovider education kuvana unoti chinyi nokuti ndopandinoona kuti hurumende hongu inozvirova dundundu kuti zvikoro zvakavhurwa nomazvo maticha akaenda vana vakaenda asi handi kuenda chete kunodiwa kusumudza dzidzo yenyika chinodiwa kusumudza dzidzo yenyika kuona kuti vapiwa here zvavanofanira kuva nazvo kuti vape fundo yacho handifungi kuti hurumende yati yapabata kuti ione kuti pachirungu kana kubusiness inoti isu the most important employee the one who is closest to the customer murairidzi ndiye munhu. Basa chete
munogona kuenderera mberi henyu Prof. Pane pama musiri kunzwika bati tava kukunzwai munogona kuenderera mberi.
Okay. Pandachinyatsokuzama kusimbisisa ndopokuti ndofunga hurumende iri kutadza kubata kuti mushandi unokosha kudarika vese pangava pakambani kana muzvikoro kana kwese kwese kana mumba chaimo mushandi uri padhuze dhuze namacustome acho iwayo saka murayiridzi kuenda kwake kuchikoro kunonzi na Minister for Education, maticha akaenda kuchikoro, handiko kusumudza kwatingaita isu dzidzo yemunyika, asi kuti vane zvese here zvavanoda kuti vape dzidzo yacho kuvana vechikoro. Maticha haana zvese zvaanoda kuti titaurira nechokwadi, vari kukamina vachienda kuchikoro, vari kukamina vachidzidzisa, saka fundo yacho inozobuda imomomo ifundo inokamina. Saka maproblems atinenge tichiwana muZimbabwe angava madrugs, angava umbavha, angava zvimwe zvakawanda wanda kana kungokonana mumba madivhosi, zvine zvichibva kufundo yatinopa vana vedu muzvikoro. Saka hurumende ngaipabate ipapo, vateereri pabatei ipapo kuti hongu hurumende tingati tisu todini nezvikoro zvedu toona kuti ticha wawana chinyi chaanoda. Ndinokurudzira vanhu kuti nyange ukaona bhiro chaiyo ukaenda naye kuchikoro, pana vana vanoenda vasina mabhiro. Tinoziva kuti ufumi kwenyika yedu hakuna kumira zvakanaka. Ndaiva muzvikoro Zimbabwe June wese, July wese, ndichiinda muzvikoro ndichinozvionera ndoga, ndichisangana naana mai naana baba vabereki namaticha navana vechikoro vanoshaya muZimbabwe kuti tisumudze dzidzo yedu itimiriri revo pasi rese nokuti miririra munyika yedu nokusumudza ufumi kwenyika yedu.
Tinotenda Prof Masocha. Prof Mkonza, panere zvimwe zvamunoonawo zvinoitikawo mudzidzo kuSouth Africa zvatinogona kudzidzawo seZimbabwe zvingatibatsira kuti dambudziko rekuderera kwedzidzo sezvamamuchi tsanangura risarambe richienderera mberi asi tigonewo kusimudzira dzidzo yemuZimbabwe.
Hongu mukomata woka, ndinotenderana one zvataurwa naProf Masocha kuti zvinotaridza sekuti hurumende haina kuzvimisira kuti inyatsotsigira dzidzo muZimbabwe. Chandingade kutaura ndichibatsirana nevatereri kuti inyatsonzwisisa nyaya yekuti hurumende inenge isina isiri kuratidza kuva serious nenyaya yezvedzidzo muZimbabwe. Tikatarisa mari inopuhwa bazi rezvedzidzo, totarisa mari inopuhwa mamwe mapazi, ngatitarise whether ndezvekudzira kwenyika, masoja kana vasori avo veintelligence kana chii, unoona kuti bazi rezvedzidzo mari yainopuhwa hairatidze ukoshi hwenyaya yedzidzo muZimbabwe. Yetu katasa mpaza Afrika bazi rezvedzidzo whether utarisa kunational kana provincial rinowana rutsigiro rwakawanda kubva kuhurumende. Ndochinhu chekutanga chati ndinoona chinoratidza kuti takazvimisira here kuti tinge tichiratidza kuti dzidzo ndochinhu chakakosha mukuvakwa kwenyika. Chechipiri ndechekuti ngatibotarisai mukomatavonga, kune tinogona kuona kuti mumataundi zvichiri nani, asi mukaona zvimwe zvatinoona pamufananidzo yemadande mutande nemamiriro akaita zvikoro zvekumamisha, vamwe vari kudzidza vari pasi pemuti, vamwe matenga maclassroom arereka zvekuti vana vanogona kungowirwa chero nguva ipi neipi, hazviratidze kuti tiri kutora dzidzo sechinhu chakakosha.
Vamukonza, pane vamwe vapindawo parunhare, tichadzoka zvekare kwamuri muchipedzisa zvamanga muchiri kutaura. Halo, vapinda parunhare.
Baba mukomata vokanqobe makadiko na Prof Mukonza na Prof Masota nevateri nevatariri.
Tiriko makadiko va moyo, munoiona seiwo nyaya yatiripa kuzvana?
Ai, chekutanga regai ndida kutenda zvikuru zvitorwa navamasota navamukonza nokuti durire vari kuveza idure zvokwadi. Zvimiro asina kumira zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe zvichikwa chikoro zvavhurwa nhasi. Tinoziva kuti nyika yedu yeZimbabwe yaimboramba kuti maticha aite malesson takadona rakadoshamiswa ipapapa nokuti magrade 7 gore naana kuvhara. Takasvika muzvikoro zvatikafamba ukainzi mwana umwe naumwe anofanira kuti abhadhe 100 rand. Izvo zvinhu zvavairamba. Saka zvinotaura vavamasocha navamukonza zvinhu zvechokwadi nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe. Dzidzo munyika yeZimbabwe yaderera nenhau yokutambudzika kwevanhu chere mabhuku kuverenga chayakakuna. Kana ndikatarisa kunzvimbo zhinji yeZimbabwe tetesa kwacheche taakuona kuti zvikoro zvikuru mahigh school maprimary mazhinji aasina vana. Vana vakawanda vakuenda kumaprivate school. Unoona mumacheche mukataunship mune maprivate school anosvika kuma30 wotoona kuti maticha acho anongaisa muzvikoro zvegovernment ndiwo futi enda kumaprivate. Saizvo zvinhu zvimwe zvinokanganisa dzidzo yenyika zvokuti dai vaigonawo kubatsira nyaya dai maticha pachavo vaivagona kuvapa mari. Tarisa futi nzara iri mukati menyika zvazvikoma zvakaanza zvatirava baba kuti zvisvika vana vanodza pasemuti sezvikoro zvemumapurazi wese hamuna kana chirimo. Saka dai dambudziko remunyika yedu dzidzo yeZimbabwe iri kuramba ichiderera ichingoderera. Ndosaka makaona pabvunzo dzakaitwa dzejuni kuti vana vakawanda vakafeira. Saka hongu vanhu vangaenda zvavo but maticha haana mufaro. ikitaibu kutuwa wane marizaizu kutuwa badari avasu tumbundu wana saka shimiro chumunyiki Zimbabwe saka omazukuru saka sikuwa baba wama suwacha kuzi ninga nguwa pilo abazire kapana kano nanga mbo mandina
tinotenda vamoyo Prof Masocha Prof Mkonza mamuchiri pati pe kutsanangura patamba umisaiti no rombo mnoko na kuendera mberi
onku ndinotenda nemuterere ataura ari kutsigira zvatiri kutaura pamusoro pemamiriro edzidzo muZimbabwe ndakachiti inini tikatarisa mamiriro yatingati muchirungu infrastructure kana kuti madziro anoshandiswa ne ari muzvikoro kunyanya-nyanya zvekumusha aaratidze nyika yakazvimisira kuti idzidzise vachiri kukura vana vadiki and tinoda kuti va mukoma tavoka titaure nyaya yekuti onaika tikasadzidzisa vana vadiki vatinavo zvinobata-bata ramangwana renyika nekuti dzidzo munyika yatikurarama nenyika pari nhasi namangwana ndiro ndo inosumudzira nyika kana ndo inokwanisa kuti nyika yedu igone kuenderera mberi kana kusarira kumashure imwe nyaya yandandichiti nditaure ndeyekuti muZimbabwe chimwe chiri kutikanganisa ndechekuti vadzidzisi vane unyanzvi hwekudzidzisa vari kutiza nyika tikatarisa mastatistics emigration kana kuti vanhu vari kubuda munyika tinoona kuti maticha ndo vamwe vevanhu vari kunyanya kubuda munyika saka zvese izvozvi tikazvisanganisa hazvitipi chimiro chakanaka pamusoro pedzidzo yemuZimbabwe hongu kusouth africa ndine zvakawanda zvandakaona zvakanaka zviri kuitwa asi ndati ndibate zvimwe zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka pamusoro pedzidzo munyika medu
Tinotenda vamukonza Prof Masocha, we had Prof Mkonza speaking about some of the challenges that we are facing, that the education sector in Zimbabwe is facing, issues around funding, and the government is saying it is trying its best to pay as much as it can. Is it not an issue of the economy rather than priorities when we look at it? And also, what's the role of everyone else looking at people in diaspora, the parents, and other stakeholders when it comes to contributing to the education sector in Zimbabwe, Prof. Masoch?
Yeah, I think that's a very good question here, you know, because I think the government is not putting enough resources. That's number one. And when I talk about resources, I look at many things that the government must do. Of course, paying teachers is one of them. But, you know, I also propose, like, helping schools to set up income-generating projects as I am trying to do. When I went to Zimbabwe, I went to my primary school and sat down with teachers how I can help. And they say they want chicken projects, and I'm going to do that. And they want gardening. You know, they already had a borehole. So there are many things that the government can do to encourage people in the diaspora and also take stock of the result of all can be done, of course. But if people, if we don't see what comes out, the outcome of all this doing, then we are not going anywhere. We will just, you know, lose motivation because we don't see the result of what we are doing ourselves. We don't hear the good things that the government is doing. And I think just trying to tell the, and even the government at large that schools are not considered as schools here in America, but they are opportunity zones. Students are not only going to learn about books. They are going to learn about a lot of things, including their behavior models, you know, itself, because students spend more time in school than at home, and they spend more time with, you know, workers who are not motivated, which means they are going to be angry citizens as they come out of school.
Thank you. Hello. Yes, you can continue, Prof. Maso.
Yes, sir. Think of schools as opportunity zones. Are we giving our students enough opportunities to be responsible and productive citizens when they get out of schools? I don't think we are, and I don't think we are seeing schools as opportunity zones at all. We just, you know, send our kids to school. The government is looking at schools as if it is only about grades, about A's, and some of the things they can do. We have gifted and talented students.
Unfortunately, your line is breaking up, Prof. Masocha. We couldn't get your last line, but we'll move on to Prof. Mkonza as we conclude today's program. Prof. Mkonza, your recommendations for the education sector in Zimbabwe?
Thank you, Tavoka. I think my recommendation is that the government and generally society must take education as a key ingredient for development. Now, if they do that, then it means we need to put substantial resources towards education, because by putting resources in education, we are not only dealing with today's problems, but we are also investing into the future. If we do not do that, we are actually, you know, damaging, you know, the future prospects of development in Zimbabwe. So education is very important, and I think government must demonstrate that it's now taking education serious by putting more resources to education when they do their budgeting.
Thank you so much, Prof. Mkonza. Prof. Masocha, tingakupaiwo kanguva kadiki diki muoneke vatereri uyezve muchisiyawo marecommendations enyu.
My recommendation yandingangopa hurumende navanhu, ngatione zvikoro sokuti maopportunity zones kunondodzidza vana zvakawanda zvinoita kuti chare unofoira unobuda ana maUS unobuda nezvimwe zvihombe zvinokwanisa kuchinja upenyu hwake neupenyu hwenyika at large. Zvekare hurumende ngaitarise vana vaya vanogona-gona vanonzi gifted talented vaya vaya vobva vobhadharirwa kana dzimwe mari kufanira kuita maprogram emperi kumayunivhesiti zvinoita kuamerica kune gifted 20 subjects, 10 subjects, unomadini. Pamusoro pokuita izvozvo, unogona kunge achiitiswa maprogram mamwe okuti mafirst basic courses okuyunivhesiti oitwa maticha malecture achikwanisa kuenda kuzvikoro kana kuti pamaholiday paya paya, vana ivavo vokasira kusumudzwa nehurumende, vabereki vacheurwavo pakubhadhara fees, vakasire kumodhiwa vozoenda vombokasira kubatsira nyika. Zvekare hurumende ngaivuye nezvirongwa zvokukurudzira vanhu kuti batawo bhiro, batawo kakati kana bhuku rauno vasina mabhiro, vasina mabhuku.
Tinotenda Prof. Masocha, regai titore mukana uyono kuti tikutendei mese kuuya pachirongwa chedu chanhasi. Namhlanje besixoxa ke ngokuvulwa kwezikolo eZimbabwe, kuyikho lapho okuqalise khona itemu yokugcina yomnyaka ka-2024. Okwanamhlanje sibonge laphana uhlelo lwethu. That brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Tabo Kancube.